Mangwanani akanaka vatereri nguva dzava 6 o'clock. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 24/2018. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tandonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Council of Churches mangwanani ano yaronga musangano muHarare nevakuru vemapato ezvematongerwo enyika nevemakereke. Vaimbova gurukota rezvedzimba muhurumende yomubatanidzwa vaFidelis Mashu vanotarisirwa kuradzikwa masikati anhasi kuGlen Forest muHarare. Vanhu vaviri vakawanikwa vakafa pamugodhi weEl Dorado pedyo nechinoi zvichitevera kudhirika kwemugodhi. Mapurisa muHarare anoregedza vamunyaradzi shoko vaipomerwa mhosva yekutaura zvisina kufanira pamusoro pemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatungamiriri vemakereke akasiyana-siyana vari kuita musangano muHarare nhasi neavo vakakwikwidza kuita mutungamiri wenyika musarudzo dzichangoitwa muZimbabwe. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Dr. Kenneth Mtata, vanoti musangano uyu haunei nezvichabudiswa nedare reConstitutional Court nhasi, asi kuti vanoda kutenderana gwara rekuti nyika itore mushure mesarudzo idzi uye kuona kuti zvinenge zvatarwa neConstitutional Court zvisatadzisa vanhu kugara pasi vachitaurirana nekunzwisisana. Tabata Dr. Mtata kuti tinzwisise nezvemusangano uyu.
Tinofara kuti vanoita zvematongerwo enyika vakaona zvakanaka kuti vaende kumatare edzimhosva kuti vagadzirise nyaya yavo. Isu tinoziva kuti matare edzimhosva nhasi vachapa verdict yavo, asi nyaya hombe ndeyekuti tinoendepi tichibva ipapa. Saka zvinodiwa ndezvekuti kana zvaitwa zvematare edzimhosva zvapera, zvoda kuti vanhu veZimbabwe vagare pasi vataurirane. Ndonyaya yataigadzirira patakanyora pastoral letter, because pane zvinhu zvatinofunga kuti zviri agent kuti Zimbabwe igare pasi vanhu vataurirane chena kumberi, nokuti matare edzimhosva nekugadzirisa nyaya idzodzo.
Nhasi ndiro zuva guru, nhasi ndo pakanzi neConstitutional Court vachapa mutongo wavo pamusoro penyaya iyi. Munotarisira chii pazviri uye muchaita sei?
Isu tanotarisira kumberi sezvandanga ndichitaura. Nhasi mutongo paunenge waitiwa hongu nokuti dare ndo rekupedzisira pamatare atinawo. Kana vataura kuti zvakamira sei, isu tinotarisira kuti zvino kumberi kwatinoenda tofanira kufamba sei. Saka isu kubva nezuro tanga tichitokokorodza vanhu vemapato akasiyana-siyana kuti tichisangana kuti toenda mberi sei. Saka tiri kutogadzirira musangano kana kuti yatingati post election national leadership prayer breakfast yatichava nayo nesaturday mangwana mangwanani, yatinoshuva kuti tive navatungamiri vese vemapato akasiyana-siyana. Tinotarisira kuti ivese vatakakoka vachauya nokutora kuti tsvake nzira yekuti tingapfuurira kumberi sei pamwe chete tiite close this season yenhingi yemaelections yatanga tinayo.
Makakoka vakawanda sei?
Takakoka mapresidential candidates ese akanga ari achikwikwidza. Uyezve takakoka macommissions ese atinawo, machapter 12 commissions. Uyezve takakoka vamiririri vaviri vechiefs council kakokawo utungamiri wema political parties maviri maombe ave MDC Alliance neve ZANU PF tikakokawo watungamiri wema kereke wakuru waka siyana siyana kumungadeo isaka it's meant to be a very high level leadership meeting, you know, in that just for us to pray and reflect together. Ne ekwataba mjotitasa wachukuda kwenye
waka ratiza kutiva chakwanisa kuya were
tinota sila tuoni shinga chila konesa uongu zinogo na kutika kutuwa wongo na kutiva nenge wanezu mweza kawa bata asi chukutawala kwa chuku ita na avo chuku na wanu wakawanda wachuona niti yokuti tigarepa senyita tijipunga mberi nukutendela na kutitenda kumberi se
munoona ere sokuti mkakwanisa kuwaisa pamwechete wakataurizana sakanaka wakisa nyika mberi
ndofunga chatawa kutuwa gaiye zino ndese kuti pakudama kuturiti nukuti kana mkaramba muri mu election mode mkaramba mchita sokuti tiri kuzokera kuma elections munopedzisira ma contributions amuri kuita asinga achibatsiri kupamba mchenda mberi isu ndova varo yemunamatwa chaitawo mangwana Saturday ndeyo kuti tingagona here kuita transition kana kuti kubva mumaonero atakachiita ema elections tichienda ku post election period ndo shungu dzedu idzodzo.
Mati munamato uyu vanhu vachaungana kupi uyezve nguvai?
Kutanga na 8 o'clock tichipedza na 11 pa ku Rainbow Towers irumu yacho naye tinenge tichishandisa icha vakakokwa vachona vachaziviswa haisi usi musangano wangu kokwa munhu wese anoda kungouya but wanga uri musangano wakakokwa zviri deliberate vanhu vashomi vaitarisirwa kuti vakavapo ivavo zvingatibatsira kuti wane pekutangira haasi rali musangano wakatsvaga kuti tikoke utungamiri hwakasiyana siyana ungatibatsira kuti tichiclosa chapter yatanga tiri mairi yemaelection tipfuurire mberi chikamu chimwe chinotevera.
Avo vange vari munyori weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr Kenneth Mtata vari parunhare muHarare neStudio 7. Vaimbova gurukota rezvedzimba muhurumende yomubatanidzwa vaFidelis Mashu avo vakashaya kuchipatara cheparirenyatwa nemusi wemuvhuro vari kutarisira kuradzikwa nhasi masikati kumarinda eGlen Forest muHarare. Misangano mizhinji yaiitwa mukuzeya kuumba bato reMDC yakaitwa kumba kwavamhashu kuchitungwiza. VaMashu vakaberekwa kuMondoro muna 1942 uye vakambodzidzisa kubwera muna 1976 vasati vadzidzisa varairidzi pamutare neSecure Teachers Colleges. Vakazoitawo kanzura weWard 2 kuchitungwiza North. Mukuzeya nezvenyaya yorufu rwavamhashu, Blessing Zulu abata nhengo yedare reparamende yakasarudzwa kumirira Zengeza West vaJacob Sikala.
VaMhashu vanova rimwe ramagamba edu kuno kuchitungwiza ndo vatanga tichitora sababa vedu kuno vanga vachitipa guidance sevana veMDC vari kuvigwa nhasi nenguva dza2 masikati kumakuva eGlen Forest muno muHarare. Tichandovaradzika mhuri yavo yose takavaona nezuro vatakwakauya president nevamwe vatungamiriri veMDC vachibata maoko tichemana nemuriyo kwa mhashu saka mhashu ndo kwatiri kuvaradzika kumakuva eGlen Forest tiri kukoka mwana wese womuno muchitungwiza kuti mhashu izuva guru rokundoviga baba vedu vamhashu kuGlen Forest ngatibudei tose nowandi hwedu tinovapa our final salute neseweli yedu zvakanaka uye ndinokoka vamwe vese muZimbabwe vakamboshanda navamhashu uye vempato redu reMDC Alliance kuti chose nhasi ngatiunganei kuGlen Forest tinde tinoradzika mumwe wedu sezvo tichiziva kuti vakaita member of parliament wedu kuchitungwiza North constituency for 3 consecutive terms zvekare vatsvangirai vakavaapoinda Minister of Housing and Social Amenities muhurumende ye Government of National Unity yakaitika kubva muna 2009 kusvika muna 2018 saka vamhashu igamba guru musangano wedu weMDC saka zvirokwazvo tarwadziwa semhuri eMDC kuti tarasikirwa nababa vedu asi zvirokwazvo mabasa vakatidzidzisa nokugona kwaakanga vachiitira muno mudunhu redu musha wedu wechitungwiza tinoti kwavari vamhashu kwavari ticharamba tichienderera mberi namabasa makatidzidzisa okuti tihure rusunurwo rwenyika yedu yeZimbabwe
saka pari zvino vanhu maangwanani anaya vakaungana kupi
vanhu iko zvino vakaungana kumba kwapa vamhashu kunova iko kuunity b kuchitungwiza padhuzedhuze nepamakone ndo kwakaungana vanhu vese voruzhinji vemdc ndo kwavari kuchemerwa zvakare mutumbi wavo wakasvika nezuro manheru ukatorara mumba
muungati vamhashu anga ari munhu akaita sei mukushanda kwamakaita navo
vamhashu vanga vari baba vanga vane rudo vanga vasina mheremhere kana mvonga mupopoto kana nomunhu mumwe zvake mubato romusangano wedu weMDC kana vavakidzani saka muno muchitungwiza vanga vari an embodiment of a soft leader vanga vane vairayira nenzwi rakanyorova vanga vasina ukasha vasingatsidzi nziravo zvakare vakanga vari munhu akanga ari aibatanidza vana vechidiki vanga vakaita sesu taka tiri muno muchitungwiza patakatanga kumba bato reMDC kuti haiwa musango kwera muchingoita nyaya dzokurwisana batanai tinange chinhu chimwe saka ndo chidzidziso chikuru uye kugona kwakaomesesa kwanga kuchiita vamhashu kuti vanga vari munhu anga achigona kubatanidza vanhu munhu anga ane rudo anga achirayira nenzwi rakatonhora risina ukasha saka we have really lost a legend and an icon muno muchitungwiza
nhengo yedare reparamende yakasarudzwa kumirira Zengeza West vajob sikala vange vari parunhare kuchitungwiza vanhu vaviri vakawanikwa vakafa pamugodhi weEldorado pedyo nechinoi zvichitevera kudhirika kwemugodhi uyu nemuvhuro manheru Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera
vakafa vakawanikwa nevanhu vari kuyamura kufukunyura mitumbi yakadhirikirwa mumugodhi apo vanhu vaikurokoza nguva dzemanheru vamwe vakapukunyuka vanoti vanhu vanosvika gumi nevaviri vakadhirikirwa nemugodhi uyu uyo wauraya vanhu vakawanda kusvika pari zvino vakawanda mwoyo mumwe wevakapinda mumugodhi nezuro vamwe vanoti panotoda michina yechizvino zvino kuti vakwanise kubvisa dombo rakadhirikira vanhu ava
kupinda kwandaita kufe ndine shungu dzapera bhozi pasina kompresa hapana chinokwanisa kuti chidii chiti chinofamba nezvandaona zviripo zvedu zvekuti kwai toti shuwa ngatimbozamai kurova kaburi kadiki diki kuti tirove awora kana 2 weeks kana 3 weeks pasina chirikufamba
vamwe vanoti vakawana mitumbi miviri asi havakwanise kuiburitsa sezvo kwaivi kwakadzika mamita mazana matatu nemakumi mashanu
akafa aripo anotorimwa watawana akatongogadzigwa nava vari mosiku wose akatoiswa pai pamasaga then pane umwe aripo kutrench ikoko akatsikiregwa kusvika levo yemakumbo akatofa
mumwe mugari wekukadoma anoda kuzivikanwa nezita rekuti Jerry anoti akamirira kuwanikwa kwemunin'ina wake akadhirikirwa nevamwe vashanu vaainge atora kukadoma
ine kwasara wani akasevhaivhachiri kuitika mandiriuri chindiri uyu mfana uyu angaita zvezvo kusponza akatora vana murai 6 murai murimwe kuti haya mota kwaya kuno vanhu ivavo vari 6 vakazviita kaai kuti vakazviita 2 times kuita dikwadi zvinoreva kuti kana vava vachiwanikwa vana vari 6 vari kuenda munzvimbo imwe murai mirimwe ari ane waendo
vakasarudzwa kuve mumiriri wezvimba North mune mugodhi uyu amai Marian Chombo vanoti zvinosuwisa kuti vanhu vari kufa senhunzi pamugodhi uyu
ndinoti matambudziko kumhuri yese yezvimba North nekurasikirwa kwataitwa ipo pano paEldorado Mine ndinonetsekana nazvo nekuti problem iyi yakabvira kare yeEldorado ndoshaya kuti nei tichitadza kuigadzirisa isu vatungamiriri
amai Chombo vanoti kusatevedzera mutemo wezvicherwa nemakakatanwa evakuru vezvematongerwo enyika zvimwe zviri kukonzeresa kukorokosa kuri kuurayisa vanhu munyika
vanhu vari kungopinda vachiita mazvake mazvake zvekuti zvaitika izvi zvaikwanisa kunge zvisina kuitika kudai takatoshanda pamutemo tiri kuona kuti papasina kuvhunza kuti ndiani ari in charge hapana iye zvino tsauna yaitika hapana zviri kuitika taane 3 days izvozvi tiri pano but hausi kunyatsoona kuti chii chiri kufamba vanhu vari kunge vari kungodhonzerana dhonzerana
mugodhi weEldorado une nhoroondo yekufa kwevanhu uye gore rapera vanhu vana vakafira pamugodhi uyu mugodhi uyu wakaiswa mumaoko ematare pasi pegweta vaJonathan Samukange zvichitevera kunetsana pakati pezvizvarwa zviviri zvekuChina ndakamirira Studio 7 muChinoi ndine Ata Chiguriwa
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne9885 shortwave uye na 7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave pindai muchirongwa chelive talk na 8pm nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318 namba izi zvakare 001-202-465-0318 tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4pm kusvika na 5pm musi wechishanu kubva na 4:45pm kusvika na 5:15pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri kuWashington DC. Musi wafo nyamavuvu pakaputika mabambu pejo nemutungamiri weVenezuela vaNicolas Maduro pakakuvara vanhu vanomwe. Kubva zuva iri vaMaduro vakatuma mapurisa avo evasori kushungurudza vanhu. Vanotaurira bazi reAmerica rezvekudyidzana nedzimwe nyika amai Heather Nauert vakati America inoshora zvikuru kuputiswa kwakaitwa mabhambu aya asi inokurudzira vaMaduro kuti vatevedze mutemo vazvidzore uye vasapomera vanhu mhosva vasati vatongwa. Kubva zvaputika mabhambu aya hurumende yeVenezuela yange ichisunga vanhu madiro isingatevedzeri mutemo uye isingaremekedzi mirayiro yeparamende. Amai Nauert vanoti America inoshora zvine simba kutochwa kwevanhu nekuvamanikidza kurevurura zvavasina kuita. Vakapamhidzira vachiti America inokurudzira kuumbwa kwekomisheni yenyika zhinji kuti iongorore zvakaitika musi wafo nyamavhuvhu. Vanotizve America inokurudzira vaMaduro kuti varemekedze kodzero dzevanhu vese vakasungwa pamwe chete nevakasungirwa zvematongerwo enyika.
America inoti inoshora hurumende ye Venezuela pakusamira zvakanaka kwakaita zvino munyika iyi nekutambudzika kwevanhu sezvo vamaduro vari ivo vari kushungurudza vanhu vachikonzera kushaikwa kwezvekudya utano nekuchengeteka kwakanaka. America inokurudzira vamaduro kuti vatambire rubatsiro runobva kune dzimwe nyika kuti vakwanise kugadzirisa zviri kunetsa muVenezuela nekuunza utongi hwejekerere. Amai Nowet vanoti America inotsigira vanhu veVenezuela muchishuwo chavo chekugara vakasununguka uye nyika yavo ichibudirira. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende America maererano nezviri kuitika muVenezuela.
Mapurisa eZimbabwe Republic Police akaburitsa musungwa vanotungamirira sangano reChildren of War Veterans of Zimbabwe Association vamunyaradzi shoko avo vanozivikanwa zvakanyanya nokusoropodza mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Mapurisa ati vashoko vachazoshevedzwa nemasamanisi. Tabata Gwetara vashoko uye vachishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMoses Nkomo kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Vamyadzi shoko pavakabatwa haana kuvaudza mhosva yavakanga vachivapomera, asi vakazoti vasvika kuHarare Central Police Station tobva vanzi mune mhosva nhatu dzatiri kupomerai. Mhosva yekutanga ndeyekuti makanga muri pavanhu vakakonzera damage pademonstration yakaitwa musuwa 1 August yaitwa kuti maresults anonoka kuburitswa. Yechipiri yainzi imhosva yecriminal nuisance. Vachinziwo vakaposta paFacebook account yavo mashoko aiita kuti veruzhinji vamutse hasha kana kuti vade kuita bopoto. Mashoko acho aiita sokuti aitaurwa pamusoro pemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, asi zita ravaMnangagwa ranga risina kumenshoniwa pamaposta acho iwawo. Mhosva yechitatu yanga iri yekunzi vainzi vakarova vaEnergy Mutodi muna August 2017 vari pamwe chete navaJP Japan. Saka ndipo mhosva nhatu dzavakanga vachipomerwa kunovabatsira kuHarare Central Police Law and Order Section neZuro. Nhasi pavanga vakuendeswa kucourt, mhosva yepublic violence yanga isisipo, mhosva yecriminal nuisance yanga isisipo, vangozo mapepa emhosva yeassault yavari kunzi vakarova vaEnergy Mutodi mugore ra2017 muna August.
Saka nyaya dzese dziri nhatu pari zvino dzinoita sedzanyararwadzo.
Chatisingazivi ndechekuti yecriminal nuisance neyepublic violence vachada kuzodii nazvo.
Ivo vari kunzi vakanga vambotaura mashoko okutiko paindaneti.
Paindanet mashoko avanga vachinzi vakataura vainzi vaiti pane umwe murume akarova mai vake, uye zvinofungidzirwa kuti akauraya mukomana vaivafudzira mombe, uye zita rake rinotaurwa zvikuru pakuurawa kwakaitwa vanhu kumatibeleland mumakore kuma1980. Murume uyo ari kutsvaga rutsigiro rwenyu parudzo. Ndo mashoko avari kunzi vanga vakataura paindaneti iwawo.
Avo vanga vari Gweta ravamunyaradzi shoko uye vachishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMoses Nkomo vari parunhare muHarare neStudio 7. Dzimwe nyanzvi munyaya dzemutemo dziri kushora kurumbidzwa. Dzimwe nyanzvi munyaya dzemutemo dziri kushora kurambidzwa kushanda kwemagweta emutungamiri weMDC vaNelson Chamisa akabva kuSouth Africa, asi vamwe vanoti zvakaitwa nehurumende hazvina zvazvinokanganisa panyaya iyi. Patricia Mdadigwa anotipa nyaya inotevera.
Magweta vachamisa aifanirwa kunga ari mudare reconstitutional court achivamiririra anoti vadhalimbofu vajeremy gauntlet navatembeka ncuka itobi. Nyanzvi yezvemutemo uye vari mukuru wehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadhewa mavhinga vati hapana chikonzero chakati tsvikiti chavanoona chakarambidzirwa magweta aya negurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi kuti ange ari mudare achibatsirana nemamu magweta avachamisa. Vama vinga vati vanofungidzira kuti vaziyambi vakaita izvi nekuda kwekuti nhengo yebato reZANU-PF.
Hapana chikonzero chizere chinogutsa chatingati gurukota vaziyambi ziyambe vaigona kudzivisa nacho magweta ekuSouth Africa kuti vapinde munyaya vakamiririra mukuru weMTC Alliance vaNelson Chamisa. Zvinoita sekuti vane zvimwe zvavanga vachida kuvanza kana kuti vanga vachitya vaziyambi ziyambi here kuti zvichida magweta ekuSouth Africa angasimbisa nyaya yavachamisa. Dai vari vamwe vaziyambi ziyambi vaifanira kurega magweta ekuSouth Africa achiita basa ravo pasina kuvavhiringa nekuvadzivisa.
Vamavhinga vati pasi pemutemo weLegal Practitioners Act, magweta anobva kune dzimwe nyika anokwanisa kupiwa chitambi chekushanda kwenguva pfupi. Vamavhinga vakatiwo zviri nyore kuti magweta enyika dzakadai seZimbabwe, South Africa neNamibia vaite nyaya munyika idzi sezvo mudzi wemutemo uri mumwe chete unonzi pachirungu Roman Dutch Law.
Asi tinoziva kuti vaziyambi ziyambi vari kudivira vamunangagwa vari kubato rimwe chitezano PF. Nekudaro munhu ane zvaanenge achidawo kusairira zvekudivi kwake.
Izvi zvatsigirwawo navaLloyd Kuvea vanovawo gweta avo vati pasi pemutemo wemagweta munyika magweta vachamisa aya aifanirwa kupiwa inonzi Residential Exemption Certificate. Vakuvheya vati havaoni zvakaitwa navaziyambi zvakatwasanuka.
Saka handibvumirani nazvo kuti zvakaitwa naminista zvinhu zvakatwasanuka. Vaifanira kunge vakangovapa chitambi ichocho vaJeremy Gauntlett kuti vamirire vane MDC Alliance.
Vakuvheya vatiwo ikodzero yeanenge aine nyaya iri mudare kutsvaga magweta anoda kunyange kungava kunze kwenyika. Asiwo vati zvakaitwa nemagweta aimirira MDC Alliance, ZANU-PF neZimbabwe Electoral Commission ZEC, mudare nezuro zvinoratidza kuti munyika mune magweta neunyanzvi. Rimwe gweta vaAgents Gumbo vanoti kunyimwa zvitambi kwemagweta vachamisa hakuna zvakakanganisa, vachiti chinangwa chemagweta aya chaive chekubatsirana neaiva akatungamirira magweta vachamisa vatabani mbofu. Asiwo gweta reZANU-PF vapo mangwana vati nyika nenyika ine mitemo yayo inofanirwa kukosheswa, vakati magweta aya aifanirwa kutanga awana chitambi asati auya kudare. Vamangwana varamba kuti maitiro avaziyambi ane chekuita nezvematongerwo enyika, vachiti vakaita basa ravo sezvinodiwa nemitemo. Vaziyambi vakapa chikonzero chekuti mapepa ekuti magweta aya apiwe mvuma akanonoka kuuya, izvo zviri kupikiswa nemamwe magweta. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe Council of Churches mangwanani ano yaronga musangano muHarare nevakuru vemapato ezvematongerwo enyika nevemakereke. Vaimbova gurukota rezvedzimba muhurumende yomubatanidzwa vaFidelis Mashu vanotarisirwa kuradzikwa masikati anhasi kuGlen Forest muHarare. Vanhu vaviri vakawanikwa vakafa pamugodhi weEldorado pedyo neChinoyi zvichitevera kudhirika kwemigodhi. Mapurisa muHarare anoregedza munyara dzishoko vaipomerwa mhosva yekutaura zvisina kufanira pamusoro pemutungamiri wenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Mosvera zvakanaka. Tinoimba kuti mutange muinesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nawo. Imi ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.